kututuma kwa yamu wa gari ala kwa buda mshire na msangano waitwa nasi ni wa gari ni wa mwakuru wa kureka manye zesa mumamu gari anai patients msambasi wata wana kugutikana netana nguro ya pi waneye zesa wati magesi awe kudura wakati woka mbani iyaka unzana tengese uwe magesi macha aya isi nakupawa nuzidiso ya kakwana pamsoro penya ii
Tatasa nanguri wazema gesi njika Sezwa mwatinaka na kumbozizu Isa kuti makilo watu watu acho anu mfamba sei Atina sata mbozizu Because wanga wati Mshenga Mapete nza wanga wati ni Atanga tichibunza wanga wasinga keep the right information
Ambuya Winfrey Dajimango Vati wale pa mjandi gere Vati nila wakuti mtengo muta wema gesi Aunzu sisike Vachitu wema gesi ale kudura Suomesera warombo
Ini ne mswa Friday ndakabata $50 ndikapua ndakangonyorwa 4 saka ndibusisi kuti 4 yacho ichasvika papi isu topuwa nasa panasa topuwa $80 zvino kana tichipuwa $80 wobvisa $50 uchasara nei ndozvatinochema kuti haa zvinhu zvaoma izvi magesi ari kudhura shuviro yedu ndiyo kuti dei zvadzika hazvo
Amai Immaculate Madzimure vati matengesero ave kuita vezesa magetsi ane ukoronyera mukati. Izvi zvatinirwawo navasimba rashe chirara vati kunyange hazvo munhu akatenga magetsi emari akawanda aanozowana yekushandisa chaiwo anenge ari mashoma. Vachirara vachemachemawo nenyaya yekuti magetsi acho anogara asipo nguva zhinji.
Magetsi ari kudhura plus awadiko nguva dzese zhinji. Tatoita kuti ushandisa tikunotenga huni, huni dzayo dzinodhura. Iwo mari yacho hauiwani, hapana mari yacho.
Mukuru anoona nezvekutengeswa kwemagetsi mudunhu rekuchamhembe kwenyika vaEdward Nyoni ndivo vange vakatungamira chikwata chevezesa pamusangano uyu. Varamba kutaura neStudio 7 pamhepo sezvo vati havabvumirwe kutaura nevatori venhau. Kambani yezesa yakakwidza mutengo wemagetsi mwedzi wapera uye yave nematengesero ekuti munhu ukaramba uchitenga magetsi akawanda mukati memwedzi mumwe chete mutengo wemagetsi aya unoramba uchikwira nemusi wechishanu veruzhinji vakaungana pamahofisi ezesa munzvimbo dzakasiyana-siyana munyika vachida kunzwisisa nezvemutengo wemagetsi mutsva uyu mutauriri wezesa vafulad gwasira vaudza studio 7 kuti magetsi anotanga kutengeswa anenge akaderera mutengo kuitira varombo uye hurumende inenge ichibatsira vagwasira vati magetsi aya anokwanisa kusimudza chitofu chine mapleti maviri uye magetsi mudzimba shanu
magetsi sezvatataura panoshanda mujenga wega kwete kuti musi wa 1 kana musi wa 5 kana musi wa 10 but paunotenga magetsi kekutenga mwedzi iwoyo unoona naiyo inonzi last line tarif zvekuti mukasipaunit yekutanga 50 iwawo unoatinga ne 41 cents ende paunoatinga ne 41 cents uroongwa ukaonekwa sehurumende uchibatsira vaya vanotambudzika vasingakwanisi kuatinga magetsi nemutengo chaiwo chaiwo unonzi life line tarif inotarisira vatina dziride families vana vanosimuka vanoriira mhuri mutengo chaiwo magetsi munhu anofanira nge achitenga magetsi
Vati womunhu akapedza magetsi ekutanga aya oda mamwe anenge ave kudhura sezvo achinge aratidza kuti anokwanisa kubhadhara kana kuti ane bhizinesi raari kuita hake ndakamirira studio 7 mugweru ndini taurai shava